aiwa hapana chokwadi vanhu vari kungofarawo zvavaro asi tine urongwa hwokuti tinotarisira kuti tidzokerewo kumba timbonofara nevanhu urongwa hwacho huripo manje manje tambeni tichitotaura nevamwe vanhu vari kuda kuti varonge urongwa ihworo vari kusouth africawo vanenge vanozvigonawo kuzviita saka nhaazve zvekuti hanzi tinenge tiri kuko aiwa hazvisirizvo vanhu vari kungofarawo zvavo
saka kazhinji munowanzoenda kusouth africa kupera kwegore uku munana zvita munomu ndonguva yamurikutarisa kuti mungangoende kuzimbabwe
vange vachida kutoronga vachida kutoronga kuti tikwanise kuenda kuzimbabwe muna December vanhu vane mari dzavo vanoda kuti vagona kuti vaunganidza vaimbi vanenge vanawo Ivan Kibudzi nevamwewo tosangana navo toimba tiri pamwe chete vanhu vane urongwawo hwavo hwavari kutarisira kuti tingangoita
tombodzokera iko kumamiriro akaita zvinhu munyika umu muri kuzvionawo sei
hazvina kuita zvaitika izvi asi ngationeika kuti zvazvaita izvi ka tinoda kuti tibatanidze vanhu ndo chikuru kubatana kwevanhu ndo chinhu chihombe vanhu vakaramba vakapesana pesana vachipesaniswa nezvemapato ematongerwo enyika hatisi kuenda mberi ngatibatanei sevanhu munoona kuti muno muamerica tine democrats tine marepublicans at the end of the day ukatukirira uri uyiwo zvako ukatukirira kana mumwe wemarepublicans kana kuti wemademocrats wemarepublicans anopindira achikutaura kuti uri kutukirira my fellow american ndo zvinhu zvatofanirwa kuonekwa tichiita izvozvo kuone ndokubatana kwedu ikoko kubatanidza nyika vanhu vasave ngani vanhu vasave batane pahuro nokuti hanzi ndiri wepati yekuti pati mapati haana nebasa rose nyika ndeyevanhu saka tiri vanhu tese tofunga pfungwa dzakadzamisisa toisa pfungwa dzedu pamwe chete sevanhu vanoda kuti nyika yavo ibudirire mangwana chatoda kuti toda kuti inhaka yevanai yamuri kuona yanga yaparadzwa saka zvaitwa nevemauto avo kana vaita nemwoyo wakanaka vachiitira vanhu tinotenda zvikuru tinotenda zvikuru asi ngavabatanidze vanhu vanhu vasapesane pesane zvemapato ekutongerwa ematongerwo enyika yai tosiyana nazvo tobatana isusu sevanhu tovaka nyika yedu tichienda mberi
asi mamwe mashoko ati kutambira ari kuti vamugabe vanenge vari kuda kurambira pachigaro munoti kudii nazvo
vanogorambira pachigaro seiko ivo vakatadzwa kuti ma10 maprovinces ese avaramba vati havadi kunzwa nezvavo saka vanogorambira ndo vanhu kava vari kutaura kava vanhu vari kutaura kuti hatichakudai haurambire pachigaro unorambira pachigaro kuti haisi imba yako kai yekuti hanzi handibude mumba mangu no hazvisiri zvavafanirwe kuonekwa vachidaro vanofanirwa kuva kuz kuzvibata semunhu mukuru vakanzi gudo guru peta musi wekuti vadiki vakutye saka vakanza vaone nhamo yavaonekwa nevanhu vanhu vari kutoraya kuti vabvise nhamo iyoyi nyika idzokere zvayakanga yakaita kare inga varungu vai vakachengetedza nyika iwani ivo vakadzoka kubva kuhondo vakaona nyika yakanakanaka munhu kwaakuine masanctions asivana smith vakatraya by all means vakachengetedza nyika iyo vakasvika nyika yakanaka nhasi kuti tizosvika patira apa kuti nyika isvike paira ivo ndivo vatadzaka vanongoramba vachiti hanzi ndoda kuramba ndiri moda kuramba muchingopaza chete vanhu havachadi vanhu havachadi kana vanhu vasvadi hapana zvazvinobatsira
Mukanya makore apfuura aya vakamboyambira mukoma J zvinotaa kudzwa kuti vanenge vasungwa muri kuona sei
ndonyaya dzataiva taurira kuti musadaro musapesanise vanhu ya mukoma J ava vaivo vaine maitiro akaitisisa zvikuru vakapesanisa vanhu vakawanda ya vakaita kuti nyika vanhu vaite rumwe rumwe ndo vakaparadza nyika futi vana mukoma J ivavo todaa kuti vanhu vabatane vanhu vagobatana vagovaka nyika nyika zvikoro zvofamba zvakanaka vanoita zvipatara zvovakwa migwagwa yogadzirwa vanhu vakabatana pasina zvekutukana kana kuti takaisa musoro pamwe chete tichigadzira ndo future yevana vedu tese tese toda kuti tizoti kana tafa vana vedu vagosara vachifara kuti inga vakatigadzirira wani nyika iyi vakatiiwa nyika yakanaka
Thank you.